Kutsanangurwa kwemavhesi. VaFilipi 4 verse 6 ne 7. Musazvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho. Musazvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho. Asi panyaya dzese zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe Mwari. Muchinyengetera uye muchiteterera pamwe chete nekuonga. Uye rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwese ruchachengetedza mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu kuburikidza naKristu Jesu. VaFilipi 4 verse 6 ne 7. Bhaibheri shanduro yenyika itsva. Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose, nomunyengetero uye nomukumbiro, uye nokuonga, isai zvikumbiro kuna Mwari. Uye rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose, rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. VaFilipi 4 verse 6 ne 7. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Zvinorehwa navaFilipi 4 verse 6 ne 7. Vanamati vaMwari pavanonetseka kana kuzvidya mwoyo, vanogona kunyengetera kuna Mwari vachikumbira kubatsirwa. Anovimbisa kuti achavapa rugare mumwoyo mavo ruchaita kuti vasanyanyonetseka. Vanzwe vakachengeteka, uye vagadzikane mupfungwa. Muvhesi 6 munoratidza nzira dzakasiyana-siyana dzavanogona kunyengetera vachikumbira rugare irworo. Kuteterera. Kunyengetera uchikumbira nemwoyo wese. Munhu anogona kuteterera kuna Mwari paanenge aine zviri kumunetsa, kana kuti upenyu hwake pahunenge huri panjodzi sezvakaitwa naJesu. Minyengetero iyoyo inoanzoitwa kakawanda. Kukumbira. Kuudza Mwari chimwe chinhu chaunenge uchida. Vanamati vake vanogona kumukumbira panyaya dzese kana kuti muzvinhu zvese. Asi zvatinonyengeterera zvinofanira kuenderana nezvaanoda sezvinotaurwa neBhaibheri. 1 John 5 verse 14. Minyengetero yekuonga ndeyekutenda Mwari nezvezvinhu zvese zvaakatiitira nezvaachatiitira. Patichaisa pfungwa dzedu pazvikonzero zvatiinazvo zvekutenda Mwari, tichagara tichifara. Mwari anopindura minyengetero yakadaro yevanamati vake nekuvapa rugare. Rugare rwaMwari runobva pakuzorodzwa kwatinoitwa nekuti tinenge tiine ushamwari hwakanaka naMwari. VaFilipi 4 verse 9. Rugare urwu runopfuura kunzwisisa kwese, nekuti runobva kuna Mwari uye runogona kutibatsira kupfuura zvatingafunga. Vhesi iyi yati rugare rwaMwari runochengetedza mwoyo yedu. Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti kuchengetedza. Rakada kufanana neshoko raishandiswa muhondo kutsanangura zvaiitwa nemasoja pakudzivirira guta rakavakirirwa. Rugare rwaMwari runoitawo saizvozvo, pakuti runoita kuti munhu anzwe akachengeteka uye akagadzikana mupfungwa. Runomubatsira kuti asanyanye kunetseka nezvematambudziko ake. Rugare rwatinopiwa naMwari runotichengetedza kuburikidza naKristu Jesu, sezvo tichingokwanisa kuva shamwari dzaMwari kuburikidza naJesu. Jesu akapa upenyu hwake sechibayiro kuti atidzikinure pazvivi zvedu. Kana tichitenda muna Jesu, tinokomborerwa naMwari. Tinokwanisa kutaura naye kuburikidza naJesu. Jesu akati, hapana anouya kuna Baba asina kusvika nekwandiri. John 14 verse 6 uye 16 verse 23. Mashoko akapoteredza vaFilipi 4 verse 6 ne 7. Bhuku ravaFilipi itsamba yakanyorwa nemuapostora Paulo, achinyorera vaKristu vaigara muguta reFiripi. Muchitsauko 4 chebhuku racho, Paulo anokurudzira ungano yacho kuti ifare, uye anotenda zvinhu zvavakamupa zvakaita kuti afare. Anotaura kuti munyengetero unoita kuti tiwane rugare rwaMwari, uye anoti kana tichida kuti Mwari werugare atibatsire, tine zvatinofanira kuita, uye kufunga nezvazvo.